Zveke yakazivisa nezuro manheru kuti mutungamiri webato rezanupf uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechitatu. Asi sarudzo idzi dziri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda anoona nezvesarudzo kusanganisira sadac. Vamunangagwa vakawana mavhoti zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana kana kuti 52% ukuwo mutungamiri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vakawana zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana kana kuti 44%. Asi izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nenhengo dzeCCC dzakaita samuzvari Patricia Chibaya.
Sabuda zvikurwadza tiurwadziwa kana simba hatina izvozvo takatofizuka asi zvatiitarisirawo isusu sokuona kwedu tachiti tashanda takavira ende maresorts achibudawo even semuno muchinoi taichitiona president wedu akaleader saka ndizvozvo rutotibatabatawo kuti kokwazokuvanozonokundikana kwacho ndekupi because maresorts achekumwe hatinyatsomaona saka ndizvozvo zvakatibata so far.
Vakuru vanoti nhamo yemumwe hairambirwi sadza, imwe nhengo yezanupf iyo yanga ichipembera kukunda kwavamunangagwa nhasi vanhevha mwanza vanoti zvanga zviri pachena kuti bato ravo rinokunda. Asi mumwe mugari wekukaroi vaAlexander Motsi vanoti kukunda kwamunangagwa kuenderera mberi nenhamo sezvo pasina zvinoshanduka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panoda kubatana.
Ndiri cautiously optimistic kuti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka. Hurumende yakaisa musoro pamwe chete nemastakeholders akasiyana-siyana uyo zvakare nepakawane consensus politically unity politically tichangobva maelection and ndirikuona pane kutsutsumwa kuripo saka zvinenge zvakakosha kuti nyaya yeunity inge ichikosheswa, nyaya yedialogue inge ichikosheswa, nyaya yeconsensus pave neconsensus.
Zvichakadaro mapurisa afuma akazara mudhorobha rechinhoi munzvimbo dzekutandarira dziri mumisha inogara veruzhinji dzakaita segwayagwaya, Christos, Jongwe nedzimwe. Mapurisa anga achiudza vanhu kuti vasaungane. Mutauriri Assistant Commissioner Ponyati vanoti izvi zvaitirwa kuchengetedza runyararo munyika. Mapurisa anga achichengetedzawo nhengo dzebato rezanupf dzanga dzichipemberera kukunda kwavamunangagwa idzo dzanga dzichifamba mumisha inogara veruzhinji dzichimba nemotokari dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.